haita zvakanaka tinotenda nezvaita mwana mudiki ane 17 years old saka nekuti nekumapambiro aita mutambo round yavanga vachiswima vanga vachiswimira for the semifinals event iyoyi iye awina event yake yekutanga ndiye atotanga kusvima negroup yake pamahit and then vanga vachitora matop 16 times out of 47 athletes.
Saka zvamira zvakadaro paawanikwa achituhwina Donata Matak awanikwa achikunda muchikamu chake zvinorevei achaenderera mberi here kana kuti zvamira sei?
Achaendereri mberi nekuti chikamu pavanga vari vanga vachienda kumasemifinals iwavo masemifinal vanga vachida matop 16 times kumahits ese aiitwa saka iye azongopotsa nenguva yake yaaiita kuti achizoenderera mberi vakawandawo vapotsa nekuti vanga vachiita sei vachingotora matimes ari top 16 saka sezvandataura ndezvekuti mukaona kumakwikwidzo kwaaiita raundi ino ndepekuti pabrekwa olympic record 3 times in succession zvisati zvamboitika saka kuratidza kuti makwikwi acho anga ari ekumberi but isusu seolympic committee tinofara nechinhano chaafamba nepaari nekuti mwana mudiki wati kutarisira isusu for France 2024 tokuvaka chitimu chedu tichiona kuti nevana vari pano tinogona kuonawo zvinenge zviri nani pachikuenda mberi uko saka tinofara tichipemberera naye and nichiti isusu nyika yedu yezimbabwe ngaivatarise vanava vaone zvavaita nekuti pavapinda kana uchichitanga kukuswima maolympics hazvisi nyore kuti uchiwina weit yako saka ndo zvatiri kufara nazvo izvozvo.
Totarisawo vamwe vatambi vari mumakwikwi aya ndevati vamwe vawanikwawo vachibudirira mune zvavari kuita uyezve kune vamwe vasara ava vachange vachiitei mumazuva anotevera?
Iko zvino tikati isusu vatambi vedu vatamba vaviri chete ukauya nemaathletes vanoita 5 iko zvino kwaaita Donata aita Nasmax Manerano kwozoitawo Peter Parcel Gilpin wamakaonawo achiitawo achiri kuenda mberi necompetition yake Peter Parcel. Zvinoitika ndezvekuti kurowing kana kuti wazo nokwaut anokwaut kumaquarter finals vanoendera mberi vachinoita masemifinal AA group kwozoita masemifinal vanozoita group B group iyewo vabudira apa vanenge vachikwikwidza inonzi C group ne D group kuti vaendere mberi saka vanozovo vese vanoramba vachitamba kwozoita vamwe vavo vakabuda iye anozopedzisira kuti azoona kuti paoverall paA group vanenge vazohwina vanowana mamedha kwozoita vemaB group kwozoita vaC vanenge vachiita sei but vanopiwa mukana wekuti ivo varambe vachikompita kuti vazoona kuti overall vanhu vese avasvika pati tichine vatatu vachapinda day after tomorrow ichaita ana Peter Westler weswimming kuti achapinda kwozoita vamwe ana Scott Vincent asati apinda wegolf kwozoita achazopedzisira kupinda ndingoni makusha we100 meters anozoita 38 saka tichine kanguva vachiitawo mazuva ari kutesa.